ndakatambira zvakanaka zvakatondishamisa ndikurana ndikukwikwidza ndiri independent ndaitotyira kuti vanhu vacharamba maindependent but zvokuita izvi ndo vanhu varikutoda vanhu vasina bato ravakamirira
imi muri munhu anga achigara kunze kwenyika kwenguva yakareba mazongofunga kuuya kunokwikwidza musarudzo vanhu vakazvitambira sei
vanhu vanga vachimbonetsika kuti manje kana mukawina hamuzobvi here makudzokera munozozvikwanisa here zvekuno asi ndandichiedza ndichiri kuedza kunyatsovatsanangurira kuti kuno ndokumusha saka zvido zvaupenyu hwavo idambudziko remwoyo wangu ndosaka ndiri kuda kuti zvandiri kuita ndichizogara kunoko
kukwikwidza chinhu chinoda mari muri kuzvigona sei
zvinhu zvakaoma kana uri independent hauna anenge achikupa mari saka kamari kana ndakaisawo padivi kemaprojekt angu ndokandiri kushandisa hapana vamwe ari kubatsira saka zvakatiomei asi tiri kungoshingirira kuti chingodaro
kunze kwematambudziko emari ndeapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo
mamatambudziko atosangana nawo ndemedia kuti kukwanisa kubudawo pamastations mazhinji hazvikwanisiki kunenge kune censorship of some sort hanisananyatsozvinzwisisa zvangu saka hatisi kunyanyobudiswa zvakanyanya kuti tionepo pamatv
mamwe mapato nevamwe vari kukwikwidza tiri kunzwa vari kuchema nezek yavari kuti inenge yakatenukira kubato rezanu p f rinova riri kutonga imi mune zvinyunyuto here nezek
zvikutaura vamwe izvozvezvo ndo macommon zvinyunyuto zvatinazvo zvokuti unoona kuti muenzaniso pane munhu akatombofona vanhu twizo mafones anobva kune pati yezanu p f kana mamessages vachiti vhoterai president munhu anga agwa kwandivhoterai nhingi kuchiira kuti vakatopiwa mafone numbers vane access kudatabase yemafone numbers asi isusu hatina ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo kwoyawonatipa mamwe mabalots aipamaningirikire pamabalots avo avanawo ane mapictures isi madiski atakapiwa haana anenge asina iwo restaurantine address
nyaya yamataura yezanu p f takambotaurawo nevezanu p f wakati namba dzavari kushandisa inamba dzevanhu vatsigiri vebato ravo havaendi kunokukudzira pamunhu avasingazivi vakazopindurawo zvakare vachiti kana tanga tazokutumirawo mashoko usiri nhengo yedu hapana chakaipa kuti ukwezve kuti uye kubato munoti
vangataura havo kava vangabvumo chinezvipi asi vanhu vazhinji vatiri kuona vari kuridzwa messages avo vanoti havarambovhera vaita mamembers nhengo dzekuzanu p f hapana zvatokwanisa kuita ndizvo vanotaura vachiita asi chikwadi ndechekuti vakapiwa access kumanumbers iwayo
imi muri kukwikwidza kuzengeza zvii zvamaita zvinoonekwa kana zvinobatika zvokuti vanhu vangati regai tikuvhoterei
kuzengeza zengeza 3 clinic ndoiga clinic iri muconstituency mangu clinic iyi ine toilet yanga ikatovhakwa toilet yanga isashandi saka pandakaudzwa ndichiri mhiri ndisati ndauya nezvazvo ndatunzwa mapictures semunhu weutano ini ndiri nesi ndakabatikana nazvo saka pandakauya ndakabva ndasvika ndikatenga matoilet ndakatoichinja pazvachose matoilet matoilet seats kuipendesa mayuna revanhu rume vandaigadzira mba yapera zvokuti inofanira kuvachitovhurwa zvakare iro svondo rino although dambudziko remvura richiripo hasati ragadzirwa asi matoilet yave nyowani zvakare
vamwe vanoti vanhu vanenge vagadzirisa zvinhu avo akazodyiwa mumwe anotinha mombe dzake sezvo yataenzwa kunzi vamwe vaiita kana kutora bhora rake munozoita sei nezvirongwa zvamaita izvo
izvozvezvo hasi zvinhu zvandingaita nekuti ii ndakabvira kubatsira bvira 2015 pakashayika mai vangu ndimai vangu vaita basa rekubatsira vanhu tichigadzira nherera saka zvinhu zvagara zvandanga ndichiita zvino izvi zvakaita kuti ndizoshedzwawo nevamwe vekuzengesa kuti yai mukwikwidze umu vanga vaona mabasa andandagara ndichiita kuvanhu kuchirikadzi nekubatsira munharaunda mandogara
muri kuwanawo rutsigiro rwakadii kubva kune vamugere navo kumhiri kwemakungwa
vandigerina kumhiri kwemakungwa ii ndii ndakaita mistake nehandisa kunge ndakataurira vanhu vazhinji asi pandakazovaudza ndofunga svondo rakapera ndaona kuti mari dzangu dzavashoma vamva vatanga kudii kutumidzikuti vanotitsigirawo nechi nemari haisati yasvika asi ndikunzwa kuti vari kudi vari kuunganidza mari ndivadii vandibatsirewo
sarudzo dzikaitwa dzikapera mukasabudirira musarudzo remangwana rakamira sei munodzokera here kudiaspora kana kuti mucharamba muri kuno
aiwa kachisa kubudirira ndotodzokera kandotanga kuita basa rangu rehonesi asi ndatoona matambudziko atinawo munharaunda medu hasi kuzogumira ipapo handizokwikwidzi zvangu asi ndichange ndakuenda kune matambudziko anandiri kuona ndicharamba ndichagadzirisa ndahangu diaspora inspiration dzoka zvamachibatsirana navo.
Musiwe kuvhota muri kuvhotera papi?
Indi kuvhotera pazengeza I1. Kuiri kuzengeza 5.